tinotambira zvakataurwa izvozvo nemukuru wenyika kuti informal sector ite sokuvhurwa. Ndofunga munoziziva ndozvataka tichingochemera. Asi dambudziko riripo mukoma Jonga nderekuti nekuda kwenguva yatanga tagara tisina mukana wokushanda kuti tiite mari, vashoma vanhu vanokwanisa kudzokera vachikwanisa kuzadzikisa zvakataurwa nemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika akataura kuti vanhu vanofanira kutevedzera hwaro hweWorld Health Organization. Hwaro uhu hunosanganisira kunge vanhu vane maface mask, vane masanitizer, vane sipo, zvikwanisiro zvokuti vanhu vanenge vachipinda mumashopu avo vange vachitevedzerwa, vachitariswa kuti vakachena here, havana COVID. Zvimwe zvachona zvinotarisira mathermometer, madhuriro ari kuita. Vashoma vari muinformal sector vanogona kunge vachitenga zvikwanisiro izvizvi. Saka nyaya hombe iripo ndeyekuti vanhu vanogona kunge vachida kuti vaiti zvese zvese zvakataurwa. Asi nenhau yokuti nenguva yatanga tagara tisingashande, vashoma vanogona kuwana mari iyoyo. Kutendera kwataita seboka tichiona zviri kuitika muHarare zvotaridza kuti vashoma shoma vanogona kutoona sekuti ichingori total lockdown, nokuti mainformal traders anokwanisa kunge achiwana zvikwanisiro zvakataurwa izvi kuti vazokiriwa nehurumende. Uye nokuenda kunoti vanhu vatestwe zvinodhura, zviri kudhura mari dzacho vashoma vanhu vanogona kudziwana.
Asi kava wadzai, tinonzwa kuti kune nzvimbo dzekuvheneka kana kuongorora vanhu COVID-19 dzinopa rubatsiro rworo pachena. Sei nhengo dzenyu dzisiri kuenda ikoko?
Kungotaura kunenge kuchiitwa. Chokwadi chiripo ndechekuti line raunopinda queue nekunonotswa kwaunenge uchiitwa kuti unge uchinzi uzowana mukana wokutestwa vashoma. Mukatarisa kuwanda kwakaita vanhu vari muinformal sector mukoma, tinotaura kuti 90% zvichikwira yevanhu vari muZimbabwe. Zvino pazuva makirinika ari kutaurwa aya anogona kutotadza kubatsira vanhu chero gumi chaivo, nekuda kwokuti vari slow. Zvinhu zvacho asi kungotadza kuti vanhu vada kubatsira vanhu vanoda kudzokera kuenda kumabasa. So vanhu vazhinji vanenge vachizofosekedzwa kuti vaende kune dziya dzimbo dzevanhu vakazvimirira ugavanita matests aya, ende tinoziva madhuri ari.
Mamwe matambudziko amuri kusanganawo nawo ndeapi kunze kweamataura iwayo?
Matambudziko akawanda ndiwayo akanangana nenyaya yekuti zvikwanisiro hazvipo. Chero tikadzokera kumamakets kwacho, haingosiri nyaya yekuti isusu sevanhu vanotengesa pamamaketi, vanhu vari kupinda mumamaketi iwamo vanofanirwa kunge vachiuya vakachena. Ende kuchena kwatikurira ndicho kuti munhu paanopinda paendri yemaketi, kana uri musika kana muri mushopu ya informal trade, tinenge tichitarisira kuti vanhu vange vane zvikwanisiro zvokuti havauye vachiparadzira chirwere ichochichi. Chechipiri, pakambotaurwa nyaya dzekushening fund dziya, taitarisira kuti sezvo takudzoka tanga tisina mukana wokushanda, ndopa dzaifanira kunge dzichiuya dzichibatsira mabhizinesi anga oda kuparara kuti achisumuka. Ndofunga munoiziva stimulus package yakanzi yakaiswa yekubatsira maSMEs anga akavhara, ngaichiuya so that vanhu vanokwanisa kuchihodha vachidzosera zvinhu zvavo mumashops, vachikwanisa kutengesa, vachikwanisa kuriritira mhuri dzavo. Tozotarisa nyaya yetransport. Pavakarerutsa vakati mainformal traders ndaachishanda, havana kurerutsira futi vanhu vari kushanda mumakombi ekuti tikwanise kubuda mudzimba nokuenda kumabasa. Saka dambudziko retransport idambudziko hombe. Zvaida kuti pakurerutsira kwavaita mainformal traders zoonekwawo kuti kana iriyo zvupuko yopuwa mukana wokuwedzera vanhu vanouyawo vachibatsira kuti transport, vanowane transport, nokuti ndiro rimwe dambudziko hombe chaizvo.